Muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere ndimo munobva chidzidzo chedu chanhasi uno. Ndinoda kuti ugocherechedza kuti chitsauko chino hachitangi kutaura zvacho asi chinenge chichienderera mberi nemusoro mukuru wanga uri muchitsauko chekutanga. Zvino ndinoda kuti ndisati ndaenderera mberi ndibva ndakupa musoro weshoko watiri kufamba nawo panguva ino. Muchirongwa chanhasi tinenge tichitarira kuzuva rashe. Kana uchiri kuyeuka, ndakataura inini kuti nyaya yezuva rashe ndochimwe chezvinhu zvinosimbisiswa zvakanyanyisa namuprofita Joere. Muprofita Joere vanotaura havo zvinhu zvakawanda wanda zvakasiyana siyana, asi chinhu chavanogara vachidzokera kwachiri, vanogara vachidzokera kunyaya yezuva rashe, zuva rokutonga kwaMwari, zuva apo Mwari vanenge vaakuenzanisa nyika yavo, apo Mwari vanenge vaakutaura kuti nguva yechivi yakwana zvino, iko zvino ndave kutonga. Muteereri, muchirongwa chakapfuura ndakati ini kutaura kwamuprofita Joere yanga iri yambiro yaMwari yaienda kuvanhu vaMwari iine chinangwa chekuti vanhu vaMwari vatendeuke. Nguva yekutonga yanga isati yasvika. Panguva yamuprofita Joere yanga iri nguva yokurambirwa. Zvakangofanana nezvatikaita mazuva ano. Iye zvino tiri kurarama munguva yeyambiro. Tiri kurarama munguva yatiri kuti kuvanhu, tendeukai nekuti zuva rashe richauya. Tendeukai nekuti zuva rokutongwa richauya. Tendeukai nekuti zuva rekugumiswa kwemamiriro ezvinhu sezvazviri nhasi uno richauya. Hazvienderani nekuti unozvida here kana kuti hauzvidi. Hazvienderani nekuti unofunga kudaro here kana kuti haufungi kudaro. Nguva iyi ichatouya nekuti Mwari akavimbisa kuti ichauya. Mwari akataura kuti nguva iyoyo ichauya. Saka iwe unogona kunge uchizvida hako, pamwe unogona kunge usingazvidi. Asi kuzvida kwako kana kusazvida kwako hakuna zvakunoshandura, nekuti Mwari vakavimbisa kuti vachatonga chete. Uchida usingadi, zuva rashe richauya. Saka muprofita Joere anoyambira vanhu oti tendeukai kana musingadi kupinda muzuva iri. Takaona isu muchirongwa chakapfuura zvinhu gumi zvaakataurira vanhu zvavaifanira kuita. Pamwe pacho vanhu vakanzi vanofanira kuchema. Kuchema kwekutanga kwaingomirira kuzvidemba kubva pakutadza kwavo. Nekuti chinhu chaunofanira kuita kana uchinge watadza usati wamboita chimwe chinhu, kubvuma kuti watadza. Tiri kurarama mazuvano munyika isingabvumi mhosva, isingabvumi kutadza, zvikuru sei kutadzira Mwari. Tiri kurarama munyika yekuda kungozvinatsa. Vanhu variko mazuvano vanoda kuzvinatsa, vanoda kupa zvikonzero. Akaita chinhu chakaipa anoda kuti ndakonzerwa nezvakati. Akaita chinhu chisina kunaka anoda kuti ndakonzerwa nezvakati nezvakati. Ini chimwe chezvinhu chandinogara ndichiita, chandinofarira kungoita panguva dzandinenge ndakasununguka, kuverenga nyaya dzinobuda mumapepa nhau, zvikuru sei nyaya dzekumatare edzimhosva panenge pachitongwa vanhu. Unonzwa munhu achitongwa akauraya munhu, obvunzwa kunzi wakaurayirei munhu, opindura kuti ndakange ndakadhakwa. Wakaitirei chakati? Ndaingoshushikana mumwoyo mangu, ndosaka ndakaita chinhu ichocho. Saka musandipe mutongo wakakura. Takurarama munyika ine vanhu vanoda kungopa zvikonzero pachinhu chese chakaipa chaanenge aita. Asi kuna Mwari zvikonzero izvozvo hazvisi kuzoshanda. Mwari vachatonga uchida usingadi. Ndakazonzwa mumwe achiti mbongoro dzichikuma, Mwari achatonga bedzi. Saka nyaya iripo ndeyekuti matongero aMwari akasiyana nematongero evanhu. kumatare panyika pano edzimhosva, unogona kupa hako zvikonzero zvako zvekuti ndakange ndakadhakwa. Unogona hako kupa zvikonzero zvekuti pfungwa dzangu dzaishushikana. Asi ziva kuti kana uchitongwa naMwari, Mwari vanoziva chawakazviitira. Mwari vanoziva kuti chakaipa chakaipa bedzi. Saka zvekupa zvikonzero hazvina zvazvinonyanya kukubatsira. Zvikonzero hazvina upenyu hwazvinokuunzira. Chinhu bedzi chaunogona kuita neupenyu hwako nhasi. Chinhu bedzi chaunogona kuita pauri kundinzwa kudai. Chinhu chinonzi kutendeuka. Saka ndinoti hama yangu, tendeuka, tendeuka, tendeuka. Nekuti ukatendeuka chete, Mwari vanokuregerera. Ndo zvavakagadzirira izvozvo, ndo zvavakaunzira Jesu Kristo izvozvo kuti agofa pamuchinjikwa, kuti ani nani anenge adana kwavari, ani nani anenge abvuma kutadza kwake achawanirwa nyasha dzakakura kwazvo. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudi. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kutarira kunguva inouya inova zuva rashe. Kutarira kunguva inouya inova zuva rashe. Ndinotenda kuti unorangarira Mwari vachivimbisa Dhavhidhi, umambo huchauya, uye ichi chinhu chinoshamisa chaizvo. Zvino umambo huchauya nguvai? Tinotaurirwa mushoko raMwari kuti umambo hwacho hwakabva hwava rwiyo chairwo rwavaprofita vaMwari, nekuti vaprofita vose vakazotevera vaigara vachingovimbisa umambo hwaMwari hwaizouya. Ufunge chakanaka chakanaka chete. Dzimwe nguva zvinenge zvinotinetsei chaizvo kuti munhu anyarare. Chinhu chakanaka zvikuru sei kana iye ari munhu akanaka, uye kana anenge achiita zvinhu zvakanaka muupenyu hwake ari munhu uya anonyatsozikanwa kuti zvaanenge ati anoita, anozviita chete. Nyaya huru inenge ichibudiswa panyaya yeumambo ndeyekuti umambo hwemakore ane churu hunenge huchizouya panyika ino. Ndisingapedzi nguva, ndinoda kubva ndaverenga ndima yekutanga muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere, chitsauko 2, pandima 1. Shoko roupenyu rinoti iro, ridzai hwamanda paZioni, muridze mhere pagomo rangu dzvene, vose vagere panyika ngavadedere, nekuti zuva raJehovha rinouya nokuti rava pedyo. Hanzi zuva raJehovha rinouya nokuti rava pedyo. Chandinoda kukuyeuchidza ndechekuti zuva raJehovha richauya. Uye ndinoda kukuyeuchidza chaizvo kuti muprofita Joere handiye ainge ari muprofita wekutanga kuritaura. Iye ainge achitarisa chaizvo mumakore nemakore achiona zuva rashe. Rinotanga nerima, uku kuchange kuri kutongwa. Mushure mazvo ndipo Kristo Jesu pavanozouya vachimisikidza ushe hwavo. Tanzwa mundima yataverenga kuti pataurwa nezveZioni. Gomo dzvene reZioni rainge richireva Jerusarema. Mwari vanotaura kuti vanhu ava vanga vachifanira kuridza hwamanda uye nokuridza mhere. Zvainge zvichitaurwa navaprofita vaMwari, uye Mwari vainge vaine chikonzero nazvo. Kana Mwari vachinge vaudza munhu chekuita, vanenge vachizvitaura zviine zvinangwa muupenyu hwemunhu iyeye. Chimwe chinhu ndechekuti zvinokosha chaizvo kuti tigonzwisisa kukosha kana kuridzwa kwehwamanda. Hwamanda inokosha chaizvo kana ichiridzwa sepaya painganzi igoridzwa. Vanhu vanenge vaine zvavanenge vachitaura kana hwamanda ichiridzwa zviya. Ndinoziva kuti makare kare yaiti kana yaridzwa, vanhu votoziva kuti zvichida zvichienderana nemaridzirwo ayo kune hondo. Pamwe iri kungozivisa rufu, pamwe iri kungozivisa kuti kune musangano, pamwe iri kungozivisa kuti kune chimwe chinhu chinokosha chinenge chichiitika. Saka hwamanda idzi dzairidzwa nemaridzirwo akasiyana-siyana. Saka kuridzwa kwehwamanda zvikuru sei mushoko raMwari kunoratidza kuuya kwechimwe chinhu chinokosha. Chimwe chatinoudzwa kana tichinge tadzoka shure zvishoma ndechekuti vana vaIsraeri vaiti kana vachinge vatanga zvinokupinda murwendo rwemurenje, ndicho chinhu chavaitanga kuita ichocho. vaitanga nokuridza wamanda dzavo. Wamanda dzacho dzainge dzakagadzirwa dzakaiswa siriveri nezvimwe zvakadaro daro. Mubhuku raNumeri chitsauko 10 kubva pandima yekutanga kuenda pandima yechipiri, tinonzwa Mwari vachitaurira Mozisi kuti ainge achifanira kutaurira vanhu kuti vagadzire hwamanda. Hwamanda dzacho ndidzo dzavainge vachizofanira kushandisa kushevedzera nokuunganidza vanhu. Ndinoona kuti hwamanda yainge ichikoshiswa zvikuru kwazvo. VaIsraeri pavainge vari murenje, hwamanda ndiyo yainge ichishandiswa kuti vanhu vagotanga kufamba vachienda mberi. Yainge ichikosha chaizvo. Kurira kwekutanga kwehwamanda kwainge kuchireva kuti munhu anenge achifanira kugadzirira kufamba. Zvino shongwe yegore yaiti kana ichinge yabva, chavaingoita chete ndechekuuyisa tabhenakeri yaJehovha ndokuenda nayo uko Mwari vainge vachida kuti vagoenda, sekuratidzwa kwavaiitwa neshongwe yegore kana kuti nemoto wainge uchivatungamirira. Hwamanda yaiti kana ichinge yarirazve, chavaiita ndechekuti Mozisi nevamwe vatungamiri vaibva vaenda mberi vachitungamirira vanhu. Hwamanda yainge ichikosha chaizvo. Ndine zvizhinji zvandingagona kutaura pamusoro pehwamanda, asi zvisinei hazvo ndinoda kuti ndigofamba nezvakanangana nemusoro wenyaya wandinawo nhasi. Kana uchinge waverenga, zvikuru sei ukaverenga tsamba yamupostori Pauro kuvaTesaronika chitsauko chechina pandima 16, tsamba yamupostori Pauro kuvaTesaronika chitsauko chechina pandima 16, unonzwa kuti inzwi raJehovha hanzi richaita sehwamanda. Zvino muprofita Joere pano anotaurira vanhu kuti varidze hwamanda uye kuti vagoridza mhere. Nechikonzero chei achitaura zvakadai? Ainge achida kuti vanhu vagodedera. Munhu anenge achifanirwa kudedera Mwari ufunge. Kana munhu achinga agona kudedera Mwari, chokwadi munhu iyeye anenge atya Mwari chaizvo. Ndinoona Mwari vachimufarira chaizvo munhu iyeye nekuti munhu anotya Mwari. Asi ane nhamo chaizvo munhu asingadi kutya Mwari. Vanhu vaifanira kudedera nokuchema nokuda kwekuti zuva rashe rainge richizouya muupenyu hwavo. Nemuupenyu hwedu, hama yangu, ndicho chimwe chinhu chatainge tichifanira kurangarirawo. Tinenge tichifanira kuramba tichiyeuka hedu kuti nerimwe zuva zuva rashe richauya. Munhu mumwe nomumwe anoziva chinhu ichi, chokwadi zvinofanira kumupa kuti agare achicherechedza, achirangarira, achifunga pamusoro peupenyu hwake. Zuva rashe richatanga apo Kristu Jesu anenge achibvisa chechi panyika. Ndinoda kuti ucherechedze chaizvo kuti pano ndati chechi, handina kuti tembere, asi kuti chechi. Chechi yacho ndiani? Chechi ndiwe neni. Chechi ndiyo vatsvene kana kuti vaKristu vanotenda muna Kristu Jesu. Vatsvene havatarisirwi havo kupinda munguva yokutambudzika kukuru kuri kutaurwa pano. Chokwadi chinenge chiripo ndechekuti anenge asina kunge ari mutsvene uye anenge asina kunge ari nhengo kana kuti chikamu chechechi yaMwari ndiye anenge achitarisirwa kupinda mukutambudzika kukuru uku. Chimwe chinondifadza pana muprofita Joere ndechekuti muprofita Joere wacho anobva aenda nemhashu dzacho munguva yaizouya. Mhashu idzi rainge riri dambudziko guru, handiti? Asi zvino nguva yacho iyoyo yainge ingori nguva apo aiyambira chete nezvekutonga kukuru kwainge kuchizouya munguva yaitevera. Hama yangu, kutongwa kunobva kuna Mwari uye kutongwa ikoko kuchauya. Hama, zuva rashe rinouya. Saka ramba uchirangarira chinhu ichocho kuti zuva rashe richauya. Munhu mumwe nomumwe ngaazvichenjerere chaizvo nekuti ungangopindawo namo munguva yacho iyoyo. Zvinoina hangu, handidi kupinda munguva yacho iyoyo. Ndinoda kukuyeuchidza hama kuti nguva yacho iyoyo haireve nguva inofadza yekuti munhu angatodada hake achiti nokuti achanga achipindamo. inguva inorwadza chaizvo nokuti inenge iri nguva yokutambudzika kukuru kwazvo. Ndakambotaura kuti kutambudzika kwacho hakuna kumbobvira kwaonekwa panyika pano. Hakusati kwambova nerudzi irworwo rwekutambudzika uye hakuchambovepozve mumashure menguva iyoyo. Zvichida gehena chete ndiro ringangokunda nguva yacho iyoyo. Pandima yechipiri muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 2, shoko roupenyu rinoti: richava zuva rerima nokusviba, zuva ramakore nerima guru, samamba kwedza akawarirwa pamakomo. Richauya ruri rudzi rukuru rune simba, rwakadaro haruna kumbovapo uye haruchazovepo shure kwazvo kusvikira pamakore amarudzi mazhinji avanhu. Hama yangu, izvi zvandichangobva kutaura pano uye ndiyozve nguva yainge ichitaurwawo naIshe Jesu muevhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 24 pandima 21. Evhangeri yakanyorwa naMateo chitsauko 24 pandima 21, paya paainge achitaura kuti hakuchazombofi kune kutambudzika kwerudzi urwu zvakare. Chandinoona ndechekuti kutambudzika kwacho kunenge kuri kumwewo uye kuchange kuri korumwe rudzi. Zuva raShe richazarurwa namatambudziko. Ndicho chimwe chinhu chandinoda kuti ugorangarira. Ndati kutambudzika kwacho kama kunenge kuri kutambudzika kukuru chaiko, zvichada munhu angagona kusaona hake chokwadi chacho kana huipi hwekutambudzika kwacho. Asi chandinoda kuti uzive ndechekuti kunyange naJesu chaivo vanotaura kuti hakuchazombovi nekutambudzika kwerudzi irworwo. Kuchange kuri kukuru chaizvo, zuva raShe richatanga nerima sezvinongoitawo zuva rechiHebheru kuti rinotanga manheru. Ndizvo zvazvichange zvakaita nenguva iyoyo. Pandima yechitatu muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 3, shoko roupenyu rinoti: moto unoparadza pamberi pavo, murazvo unopfuta shure kwavo, nyika yakaita somunda weIdheni pamberi pavo, uye serenje rakaparadzwa shure kwavo, zviro kwazvo hakuna wakapukunyuka kwaari. Nenguva iyo mhashu dzisati dzauya panyika, yainge ichitaridzika kuita sebindu reIdheni chairo, iyo nyika yeIsraeri, kureva kuti nyika yainge yakasvibirira chaizvo nezvirimwa uye nemichero yesango. Nguva iyoyo zvinhu zvainge zvakanaka chaizvo, uye vanhu vainge vachigara mumutambarakede chaimo. Vainge vachifadzwa chaizvo noupenyu hwavainge vachirarama. Nyika yainge ichiyevedza chaizvo kuitarisa. Vanhu vainge vachiona chete kusvibira uye vachinakidzwa chaizvo nokufara nezvainge zvakaita nyika yacho nenguva iyoyo. Zvino mushure mekunge mhashu dzauya, zvinhu ndokushanduka. Kusvibira kose kuya kwainge kwakaita nyika ndokushanduka. Pano zvino nyika yainge ichiita sechimwe chinhu chainge chabva pamoto chaipo. Ndinotenda kuti unonzwisisa zvinenge zvakaita chinhu chinenge chabva pamoto. Chinhu chinenge chabva pamoto chinenge chisina zveumwe upenyu hwachinenge chinawo. Chinenge chichingoonekwa chete kusviba kwachinenge chaita kana kutsva kwachinenge chaita kunenge kuchimirira kuparadzwa kwechinhu ichocho. Zvino ndizvo zvichange zvakaita nyika yacho nenguva yacho iyoyo. Zuva raShe richafanana nenguva yemhashu yainge ichingoratidza kuparadzwa chete. Pandima yechina muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere, bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 4, shoko roupenyu rinoti: pakuonekwa kwavo vakafanana namabhiza, savatashi vamabhiza ndiko kumhanya kwavo. Sezvinongoitawo bhiza kuti rinofura uswa, ndizvo zvinongoitwawo nemhashu. Mhashu hadzina chinhu chakasvibira chadzinosiya, dzinenge dzichingodyawo nekumhanya sezvinoitawo mabhiza. Muprofita Joere anotaura zvose izvi achizviita muupenyu hwenguva ichauya kana kuti muzuva raShe. uye shoko racho rinotaurwa richienzaniswa neupenyu hunofanana neupenyu hwanhasi. Shoko racho rinoyambira kunyange nesu tinorarama nhasi uno. Nyaya huru ndeye zuva rashe. Zuva rashe ndiro randinoda kuti tigocherechedza chaizvo muupenyu hwedu. Gara uchirarama hama yangu. Ramba uchirangarira kuti Jesu vachadzoka. Jesu vachauya. Zvino kana Jesu vachinge vauya, uchaenda here kana kuti kwete? Kana uri mutsvene uye kana uchinge waenda naJesu, unenge waita chinhu chakanaka chaizvo. Asi kana uchinge wasara, chokwadi ndine hurombo newe, nekuti unenge wasarira chete zuva rashe, uye nokutambudzika kukuru kwazvo kuchange kuri munguva yacho iyoyo. Pandima yechishanu nendima 6 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 5 nendima 6. Shoko roupenyu rinoti, kuuruka kwavo pamusoro pamakomo kunoita sebvumo nengoro, sebvumo womurazvo womoto unoparadza mashanga, savanhu vane simba vakagadzirirwa kurwa. Kana vachisvika vanhu vose vanotya kwazvo, zviso zvose zvinocheneruka. Chimwe chiratidzo chinoratidza pachena kuti pachange pane kushayiwa nokupererwa nokunyara zvose nenguva yacho iyoyo ndicho chiri kubudiswa pano. Pandima 7 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 7. Shoko reupenyu rinoenderera mberi richiti, vanomhanya sevanhu vane simba, vanokwira rusvingo savarwi, vanofamba umwe nomumwe nenzira yake, havatongotsauki pamitsara yavo. Mubhuku razvirevo zvinotaurwa kuti mhashu dzinofamba dzakaita chikwata, uye dzinenge dzisina mambo, hadzide mutungamiriri. Mumwe nomumwe anenge achiziva nzira yake. Ndinotendawo kuti mumwe nomumwe anenge achiziva zvechinangwa chake. Chinangwa chemhashu ndechekuparadza chete, hakuna zvechimwe chinangwa. Ichi ndicho chete chimwe chete uye chinozvimirira chega. Chinangwa chenguva ichauya yezuva raJehovha chichange chiri chekutongwa kwevanhu. Mumwe nomumwe asingada hake kunaka panguva ino, chokwadi chaicho ndechekuti achapinda chete nemunguva yacho iyoyi. Ndinoda kuti ugoramba uchiona chaizvo kuti muprofita Joere anongoramba achienzanisa mhashu nemabhiza anenge agadzirirwa hondo. Nekuti ichi chainge chiri chinangwa chemhashu, dzainge dzauya chete kuzoparadza. Ndo kusiya nyika yaoma isina kana chinhu. Ndinoda kuenderera mberi nechidzidzo chino ndichitarisa ndima 8 mubhuku ramuprofita Joere chitsauko chechipiri. Muprofita Joere chitsauko 2 pandima 8. Shoko roupenyu rinoti, havasundidzirane mumwe nomumwe unofamba negwara rake, vanopwanyana pakati penhumbi dzokurwa vasingatsauki. Achiri kungoenzanisa chete mhashu nevatasvi vamabhiza nehondo yavo. Pandima 9 nendima 10 muchitsauko chechipiri mubhuku ramuprofita Joere. Bhuku ramuprofita Joere chitsauko 2 pandima 9 nendima 10. Shoko roupenyu rinoti, vanowira guta, vanomhanyira pamusoro porusvingo, vanokwira vachipinda mudzimba, vanopinda napamawindi sembavha, nyika inodedera pamberi pavo, denga rose rinobvunda, zuva nomwedzi zvinosviba, nyeredzi dzinodzora kupenya kwadzo. Ichi ndicho chokwadi chaicho muprofita Joere chaainge achigamuchira kubva kuna Mwari. Hapana chimwe chaainge achiwedzera. Apa muprofita Joere ainge achida kuti tigonzwisisa kumira kwainge kwakaita hondo yacho yemhashu dzacho. Mudikani, kwanhasi ndinoda kuti ndigoguma pano. Ndichapfuurira hangu mberi nechitsauko chino muchidzidzo chinotevera, apo ndinenge ndichisimudzira ndichibva pandasiyira muchirongwa chanhasi. Muchidzidzo chanhasi taona zvizhinji zvine chekuita nokutarira munguva ichauya, nguva yandati inonzi iyo zuva raJehovha. Zvino handizivi kuti muupenyu hwako unozvigadzirira zvakadii apo tinenge tichitarirawo kuuya kwaJesu. Jesu vari kuuya hama yangu, zvigadzirire kusangana navo.